vachitaura nezvizvarwa zvezimbabwe mumusangano wavakaita nemusi wesvondo vamunangagwa vakati vakaparura nhandare yendege yevictoria falls kuitira kuti vekunze vashanyire zimbabwe vakatiwo zvicherwa kugadzirwa kwemigwagwa nezvivakwa zvinoda kuvandudzwa zvakawanda vakati zvizvarwa zvezimbabwe zvakasununguka kupindawo mumabhizinesi aya sezvo hurumende yavo yakazvipira kushanda nevanhu vose.
Kubazi retourism, takavhura nhandare yendege yeVictoria Falls International Airport. Saka yave kugona kutambira ndege huru zvinopa kuti vanoshanya vawedzerewo. Takagadzirisawo nyaya dzemapazi ezveupfumi ekushanda nawo. Takambenge takati Harare, Victoria Falls neBulawayo ndiwo maguta ekutarisisa, asi takazoona kuti zviri nani kushanda nenyika yese. Totarisa mabhizinesi akasiyana-siyana sezvicherwa, zvivakwa, migwagwa nezvimwe. Tine mikana mikuru yekuita mabhizinesi mune zvekugadzirwa kwemigwagwa, iyo pari zvino ine makiromita anopfuura zviuru zvina anoda kugadziriswa nekuvandudzwa. Yese iyi mikana yamunogona kupindawo mairi sevana veZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachidzidzisa kuDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nyaya yavamunangagwa yekuvimbisa vanoda kusima mari munyika kuti vauye yakanaka, asi inoda kuti nyika izogona kutambirana nezvinodiwa kuti vekunze vaite mabhizinesi munyika vakasununguka.
Matauriro apurezidendi akasimba chaizvo panyaya yokupa assurance kumainvestors kuti vakauya kuZimbabwe vanoita mari, vachibatsirawo nyika yedu kuita mari. Saka vakabata zvakawanda, kunyanya zvainyanya kuvhundudzira mainvestors zvemutemo weindigenization wokupa 51% yepati dzekampani kuvagari vomuZimbabwe. Vakaududzira iwo vakati vakaugadzirisa. Vakataurazve pamusoro pezvicherwa zviri muZimbabwe, zvikutire zvicherwa zvose zvose zvazvo zvokuti mainvestors vanogona kuuya vakainvesta kumamaini. Vakataura nyaya dzekukosha kwevhu romuZimbabwe, zvinhu zvakakosha chaizvo izvozvo.
Muzvinafundo Machona vanoti mashoko egurukota rezvemari vamutuli Ncube panyaya yekuvandudza zvinhu munyika ari kutsinhirawo avamunangagwa avo vakati zvibvumirano zveupfumi pakati peZimbabwe neChina hazvivi kuti nyika yatengeswa kuChina, asi kuti zvinofanirwa kubhadharwa nenguva yakatarwa.
Mafungiro namaongororo akanaka kuti vanhu vabudisirwe pachena kuti hazvosvike here kwakaita sana Zambia nokuda kweChina pamwe yaakutora zvipi nezvipi. Asi Minister of Finance vanenge vakapadudzira ipapo vaitaura mabega deals akaita sekuvakurudza kuhwange power station, ndokuti patinopedza loni yacho power station inenge ichingova yedu irimo ichingotipa magetsi. Saka chihombe chiripo ndechokuti isu vamega deals ose iwayo atosaitirana naChina tinofanira kuzongomona kuti mari yacho yadzoswa sokudzoswa kwatakanyorerana pasi.
Mumwe muongorori wezveupfumi vamasimba kuchera vanoti urongwa hwavaNcube pakubata upfumi hwenyika kusanganisira mabatirwo nemashandisirwo emari hwakanaka chose, asi shuviro yavo haibudirire munguva pfupi.
Handione chirongwa chekudzosa zimudhola chiri chirongwa chine uchenjeri uye chiri chirongwa chakanaka pari zvino, nekuti hatina maindastri, hatina production, hatina vanhu vari kurangarira zvakaitika 2008 pakaitika dambudziko rekuti mari dzakazopedzisira dzisingachatengi mari dzakanga dzisingachatengi, dambudziko iroro rinokwanisa kuitika futi. Nyaya yekushandisa rand zvinokwanisa kunge zviri zvinhu zvakanaka nekuti tinotengeserana neSouth Africa, asi zvinorevawo kuti tinenge taendesa rwatingari rusununguko rwedu kusouth Africa natitenge tapa stay rand monetary union. Nyaya yekubhadharwa kwezvikwereti zvekunze kwenyika inyaya yakakosha, asi inofana kuitika nenzira iri yatingati transparent, inofana kuitika pajekerere. Chimwe chakakosha ndechekuti tisati tatombobhadhara zvikwereti, ngatimboita yatingati debt audit, tiziva kuti izvo zvikwereti zvacho takambozvitorerei. Kana taifanira kugadzira marodhi, akagadzirwa here marodhi? Kana mari dzacho dzakatikorerwa muhomwe, zvikwereti zvakadaro hazvifani kubhadharwa nevanai.
Muongorori wezveupfumi uye vachishanda nekambani yePercicon Financial Advisors vaPersistence Gwanyanya vanoti hurumende inofanirwa kujekesa zvainoda kuvanhu vanoda kuita mabhizinesi munyika. Vanotiwo hurumende inofanirwa kutora matanho ekuona kuti maindastiri amutsurudzwa kuitira kuti Zimbabwe itengesewo zvinhu kunze kwenyika.
Mitengo inokwira pachinhambo nenyaya yekuti mari yatinoshandisa mari yekunze inenge yakutangawo kudhura. Mari yekunze inodhura nenyaya yekuti nyika haisi kuwana mari yakawanda inobva kunze kudarika yairi kushandisa kunze kwenyika. Saka nyika yedu ndo atinoti maissues afree fundamental atiri kuti inofanira kugadzirisa maimbalances iwawo ekuti nyika yedu inofanira kuchitanga kuita michini nechiutsi mumafactory umu chinopfungaira kuti tigone kunge tichigadzira mari yekunze kwenyika. Tagadzira mari yekunze kwenyika yakawanda kudarika yatinoshandisa, tinoziva kuti iyo nyaya yemari inobva yachigadziriswa. Saka ndo zvakanyanyisisa zvainoita kuti mari dzekunze dzidhure. Kana mari dzekunze dzadhura, zvoreva kutiwo zvinhu zvatinotenga zvakawanda zvinobva kunze kwenyika zvigotangawo kukura.
Vamwe vanoti Zimbabwe iri kuzviisa pachinzvimbo chaisingakwani nekuti matambudziko anoda kugadziriswa munyika achiri akawanda, kusanganisira kushayikwa kwemari, kukwira kwemitengo, kushayikwa kwemishonga muzvipatara, zvikwereti zvenyika uye kupedza uori. Pari zvino Zimbabwe ine zvikwereti zvinodarika mabhiriyoni 10 nemasere emadhora, kusanganisira mabhiriyoni 4 emadhora kuParis Club uye mabhiriyoni 2 emadhora kumabhanga eAfrican Development Bank, European Investment Bank neWorld Bank. Ndakamiririra Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.